Ii inyaya yechokwadi inobva mushoko raMwari. Nerimwe ramazuva, mumwe wavakuru vezvitendero ainzi Simon akakoka Jesu kumba kwake kuzodya. Jesu akaenda. Muguta rimwe cheteroro makanga mune mukadzi aizikamwa ari mutadzi mukuru. Akati anzwa kuti Jesu ari mumba maSimon, akafunga kuendako nemafuta anokosha uye anodhura kunosora Jesu. Akasvika akawana vari pakudya. Akawira patsoka dzaJesu achichema, akazvininipisa, achiremekedza Jesu, akadurura mafuta ose patsoka dzaJesu. Zvino Simon akati achizviona, akafunga mukati make akati, dai murume uyu ari muprofita wazvokwadi, angadai aziva kuti mukadzi uyu mutadzi. Jesu unopindura nenyaya achiti, kwakanga kuna varume vaviri vakakwereta murume mumwe chete. Zvino mumwe akanga ane chikwereti chemuripo wemwedzi miviri, mumwe ane chikwereti chemuripo wemwedzi namakumi maviri. Zvino vakati vachikundikana kubhadhara zvikwereti, wavaikwereta akavaregerera vose. Jesu akati kuna Simon, unoti ndeupi kune ava vaviri anove nerudo ruzhinji? Simon akati, ndeuyo akaregeregwa zvizhinji. Ipapo Jesu akatarisa mukadzi akati kuna Simon, uyu mukadzi kubva zvaapinda muno wandiremekedza, wazvininipisa, wandizora mafuta mutsoka dzangu. Iwe hauna chawaita pakundigamuchira. Mukadzi achiziva kuti aregeregwa zvizhinji anove nerudo ruzhinji, newaregererwawo zvishoma anove nerudo rushoma. Jesu akabva ati kumukadzi, zvivi zvako zvaregererwa. Vanhu vakanga varipo vakabvunzana vakati, ko ndianiko uyu anoregerera zvivi? Jesu akatizve kumukadzi, kutenda kwako kwakuponesa, enda nerugare. Apa ndipo panoperera nyaya yechokwadi inobva mushoko raMwari.